Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vanomirira Bhinga North National Assembly vaPrince Dubeko Sibanda veTCCC, vati bato ravo harisi kupara nebhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo kana kuti Electoral Amendment Bill iro ratove muparamende.
Voters' roll inofanira kunge ichioditwa kuti ioneke kuti zveshuwa vanhu vari mukati muyamuya vanhu here mavoters kwete maghost voters. Iyo voters roll inofanira kunge iri voters roll yokuti munhu anoda kuiona anogona kuiwana. Tiri kutarisira zvakare kuti tichati isusu pane logistics committee iriko yekuzeki yaya painoenda kunoita zvemaballot papers ngazviitiwe pane kutenderana nevanhu vese.
Vanotiwo zvinenge zvabuda musarudzo zvinofanira kuiswa pamadande mutande kuti munhu wese akwanise kuona kuti ndiani akunda. Vanotiwo vanoda kuti mutemo wesarudzo upe zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara kunze mukana wekuvhota.
Tine vakawanda macitizens asiri kugona kuvhota, vanosanganisa vari mudiaspora, vari kusanganisa vari mumaprizon. Tiri kuti isusu pane vari kudiaspora chero zvavo vasingagone kuvhotera kansela, vasingagone kuvhotera member of parliament nokuti havasi kugara munzvimbo imo, asi nokuda kwokuti macitizens ezimbabwe ngavatendedzwe kuvhotera purezidendi wavo.
Vazivisa kuti vakasvitsa zvimwe zvavanoda kuti zvive mubhiri iri. Kugurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi svondo rapera, uye vakatobvumirana pane zvimwe zvakaita sekuti panofanira kuva nokunyoreswazve kwevavhoti munzvimbo dzese munyika. Vasi vandavati vanotarisira kuti nhengo dzese dzeparamende dzichatsigira zvisungo zvebato ravo zvisinei nekuti ndevebato ripi, vachiti ndizvo chete zvinoita kuti paitwe sarudzo dzakajeka. Mutauri werimwe remapato ari muparamende reMDC vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti
patasvika apa panoda kuti tibatisane, nekuti zano iyoyi tikasabatisana hatingazogone kuti tiibvise.
Vanokokera nhengo dzebato riri kutonga rezano PF muparamende vachimirira Gutu South vapupuraito Garepi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinotsigira bhiri rakaunzwa negurukota rezvemutemo kudare, kwete zviri kutaurwa neTCCC. Vachitaurawo pamusangano wanhasi, vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo muTCCC vaIan McCone, vati bato ravo rakagadzirira sarudzo uyewo richange riine vaongorori vesarudzo kana kuti maagents panzvimbo dzese dzekuvhotera. Vatiwo kunyange ZANU-PF ikaita mhirizhonga hazvisi kuzovadzorera kumashure, asi vatogarepi vati zviri kuitwa neTCCC kuchema kwevanhu vanoziva kuti vachakundwa musarudzo. Zvichakadaro, paramende nezuro yakapindura vanonzi inhengo yezanu-PF vatondera ichidawa kuti haina kukanganisa pakutambira gwaro rakabva kuzek rakanzi rainge risina runyoro rwemakomishina ose ezek. Gweta ravachidawa muzvinapundo Love Mumadhuku vati vamirira kunzwa kumatare.
Saka ndozvatinenge takamirira patiri izvezvi kuti tikwanise kuzoona mukana wekuti Chief Justice vachitipa kwekuenda. Sezvazvinotaura kutaura nyaya iyi ichanzwika mudare guru reConstitutional Court zvinofunga mwedzi waMarch, nekuti patiri panapa tiri kutanga February.
Paramende iri kuzeya bhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo uye zvimwe zviri mubhiri iri kuti vanenge vapara mhosva dzemhirizhonga varambidzwe kupinda musarudzo uye kupa vechidiki nemadzimai zvigaro zvakati wandei mumakanzuru nemuparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.